mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 11 mbudzi November 2021 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinochenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti manyepo ekuchorwa kwekodzero dzevanhu akanangana nekusvibisa zita renyika. Kanzuru nevamwe vanorarama nekutengesa kumaruwa ekuchecheche vari kunetserana nzvimbo dzemusika. Nhasi America inocherechedza zuva reVeterans Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti iri kushushikana zvikuru nezviitiko zvainoti zviri kuwanda zveainoti manyepo ekuchorwa kwekodzero dzevanhu munyika ichiti manyepo aya akanangana nekusvibisa zita renyika uye kutsvaga kunzurwa tsitsi dzisingakodzeri nenyika dzekunze. Izvi zviri mugwaro kuvatori venhau rakaburitswa nezuro negurukota rezvomukati menyika vakazembe-kazembe avo vakati muenzaniso wemanyepo aya uchiri munyoro ndewe nhau yavanoti yakatenderedzwa musi wa8 mwedzi uno pamusoro pemashoko ekuti mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti vakanzi vakapambwa nevarume vashanu vaive vakapakata zvombo. Vakazembe vanoti manyepo aya akaenda kure, hurumende ichapomerwa mhosva yaisina kupara yekuronga kupamba kwevanopikisa senzira yokuvanyaradza. Tsamba iyi inotiwo bato rinopikisa reMDC Alliance rakatora nguva yakareba kuti rirambe mashoko aya kuti aive enhema. Asi mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vakaramba mashoko ekupambwa kwainzi kwaitwa vabiti. Hurumende inoti ichaferefeta kwakabva mashoko enhema aya uye vese vane chekuita nekufambiswa kwemashoko enhema aya vachatorerwa matano. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga avo vanoti chakakosha ndechekuti hapana anoziva kwakatangira mashoko aya uyevo bato reMDC Alliance rakaitawo paro nekuramba mashoko aya richiti aive enhema mushure mokuferefetawo kwebato iri.
Chiripo ndechekuti hakuna anoziva kuti ndiani akatanga manyepo iwayo ndochekutanga. Chepiri ndechekuti tinoziva kuti kana patinge pataurwa chinhu panofanira kuti paferefetwe nekutsvakudza kuti chii chiri kuitika. Takaona kuti sangano reMDC Alliance mutauriri wavo Muzvare Fadzai Mahere vakabva vataura pachena kuti kwete mashoko ari kufambiswa haasi echokwadi, ndokubva vakurudzira mhomho yeZimbabwe kuti vasatambire mashoko iwayo uyezve kuti vamirire mashoko anobva kumuzinda weMDC Alliance pamusoro penyaya iyoyo. Saka hapana kutsaudzira kwakaitwa, zvese zvakaitwa nemazvo, nekuti kana munhu akangofuma achinyora zvaanenge ada kunyora. Chekutanga ndechekuti tinofanira kuti tiferefete isu masangano ekodzero dzevanhu, hapana mumwe chete wavakanzwa achitaura nezvenyaya iyoyo, nekuti taitsvakurudza tichida kuvheneka kuti zvabva kupi nekuda kuziva kuti vabiti vari papi vashungurudzwa here uyezve mashoko aya ndeechokwadi here. Zvikaonekwa kuti mashoko emanyepo akangoraswa, hapana dambudziko riripo, nekuti munhu wese akataura kuti manyepo handeemberi neupenyu.
Tiri kuona mutsamba yanyorwa negurukota rezvemukati menyika iyi vakazembe vari kutaura nyaya yevasikana veMDC Alliance vatatu vakapomerawo nyaya yekupambwa iyoyi. Tunoona kuti vari kushoropodza nyaya asi nyaya chiri kumatare. Zvii zvamungataura?
Vakazembeka sebe vanofanira kuti semunhu anotungamira basi kuna nezvemapurisa nemitemo nezvimwe vanofanira kuti vachiziva mutemo. Nyaya idzi dziri kumatare. Vasikana Muzvare neSai Marova, Chwana Mamombe naSicilia Chimbiri vakataura pachena kuti vakapambwa. Vakashungurudzwa, takaona mavanga nemaronda avo, takavaona vari muchipatara vachirapwa. Isu vesangano rekodzero dzavanhu takataurawo pachena kuti nyaya iyi inoda kuti iperepeswe zvakanaka. Iri kumatare haisati yapera, saka vakazembeka zembe ngavarege kukurumidza kumedza kutsenga kuchada, ngavarege kumhanya mberi, ngavamirire nyaya dziri kumatare dzipedzwe nematare.
Vari kuti ivo nyaya idzi dzanangana nekurudziro iripo yekuti zvirango zvibviswe zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe.
Vakazipeka zimbe vakungobatanidza nyaya nedzisipo. Zviri pachena wani kuti tikatora mashoko amuzvare fadzai maere. Vataura pachena kuti apa hapana nyaya hamenu vamutsawo mashoko ekunyepa pamusoro pavatendai biti. Saka hapana chikonzero chavangati ivo vangabatanidza nezvimwewo zvekunzi kune zvirango zviri kunzi kuda zvingabatanidzwa nekuti nyaya chaiyo iripo ndeyekuti. Zvinogona kunge zviri zvekuti hapana anoziva kuti ndiani asimuka nemanyepo, asi chatinoziva ndechekuti sangano reMDC Alliance raramba manyepo iwoyo yakataura kuti zvechokwadi. Izvi zvinhu hazvina kuitika.
Gweta rinowira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mazvinga vari parunhare kuBritain neStudio 7. Kanzuru nevamwe vanoraramwa nekutengesa kumaruwa ekuchecheche kumanikaland yakanesana nenyaya yenzvimbo dzemisika nezuro. Vamwe vagari vari kuchema-chema kuti pari kuitwa zveuori vanokodzera kuwana misika vachikundikana kuiwana. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuvakuru vekanzuru sezvo nharo dzavo dzange dzisiri kudayirwa. Asi mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru werimwe sangano revagari replatform for youth development vaClaris Maduku.
Panoita zvichemo zvakati kuti kuvagari vekwacheche kuchipinge ward 24. Nyaya iripo ndeyekuti pane madzimai kunyanya vanga vaine musika macheche panonzikana kuzi Green Market. Vazhinji vacho vakatanga kuita zvemusika uyu kubvira kuma1998 zvokuti tingatora nekuti patiwo nemakore anoraudzira 20 vachitengesa musika.
Saka dambudziko rakazobva papi chaizvo apa vamadhuku?
Nekufamba kwenguva macheche mama kuita vanhu vakawanda zvekuti patanga nyaya dzeCovid-19 zvakaonekwa pamusika uyu ndopanga pakubva makesi akati kuti vanhu vanga vachibatwa nemukuhlani weCovid-19 ndokubva paputswa. Asi panga pachiputswa apa muna 2020 vazhinji vanga vaine musika vakanyoreswa mazita zvichinzi panenge pazovakiswa musika ivo vacho vakaputsirwa ndo vanenge varivo vachange vakuwana sema first priorities. Izvi zvakaitwa zvichisanganisa veChipinge Rural District Council. Panga pakuvakwa musika idzi pakatoya pakaitwa official opening kuratidza kuti musika unenge wakuitwa pachishandiswa mari dzedevolution.
Ko bata murefu bata mupfupi yakuitika iri kubva nekupi?
Asi chiitiko chatitaura zvacho izvi chiitiko chazoitika zvichitevera kuti panga pakuchipihwa vanhu vanozi ndo vaakukodzera kuchipihwa misika atingati market stores kuti iwo uchange uchishandira apa iwo uchange uchishandira apa. Veruzhinji vauya vakurukura nesu vachitaridza kuti havasi kufara nekuti pane zvavari kuona sezvisina kufamba zvakanaka. Zvinhu zvavanga zvichitaura zvinhu zvisina kunyanya kuwanda. Chekutanga nechekuti vari kuti ivo vazhinji vanga vagari vari vemaoriginal vashaya. Ende vashaya ava vanenge vachitaridza kuti vanhu vari kupihwa misika iyi vanhu vazhinji vacho vasiri vagari vemunharaunda vanenge vachizivikanwa kuti pamwe vakabva kune dzimwe nzvimbo nekuti macheche makuita mari. Misika yemacheche vanhu vari kuita zvemisika vari kuita mari. Saka pane vakubva kune dzimwe nzvimbo dzakati kuti vachiuya kuzotsvaga nzvimbo vamwe vacho vanenge vachinyoresa mazita asinga existika kuti masite hama dzavo dzinenge dzagara dzisiridzo dziri kuda kuzoshandisa musika uyu.
Vanozoshandisa sei manje musika iyi?
Vozoshandisa mazita aya kuchirenda, kurendesa, vachiita mari. Sando zviri kuchema nevagari kuti aiwa nyaya yekuti vanhu vaite mazita akawanda pamunhu wani zvisange zvichiitika. Saka ndo zvinhu zviri kutaurwa nezvazvo. Panenge pachida kuti paite kugadzirisana panyaya idzi kuitira kuti pasaita nyonga nyonga, nekuti pari zvino kwakusagadzikana aka kanokwanisa kutaridza kuti zvinhu zvinenge zvisingafambi zvakanaka.
Avo vange vari mukuru werimwe sangano revagari rePlatform for Youth Development vaClaris Maduku vari paRunare neStudio 7. Vanoshanda vakazvimirira uye vachirarama nehurema vamasimba kuchera vanoti vakaremara vachine tarisiro yekuti pane zvichaitwa mukubatsira vakaremara mushure meongororo dzakaitwa dzinoratidza kusaenzana kuripo pakati pevanhu vakaremara nevamwe vanhu vose. Vakuchera vanoti rimwe gwaro reongororo rakabudiswa neZimbabwe Council of Churches rinoratidza pachena zvinofanirwa kuitwa mukurerutsa mararamiro evakaremara kubva kumabasa, kumakereke, mabhizimisi, muzvikoro nekune mamwe mapazi eupenyu. Vanoti chavakudiwa ndechekuenda kuhurumende, makereke, mabhizimisi nemamwe mapazi eupenyu kunovaudza zvakabuda muongororo kuti vose ava vaite zvavanogona mukurerutsa mararamiro evakaremara. Tabata vakuchera kuti vatsanangure zvizhinji tikatanga nekuvabvunza zvavari kuda kuti zviitwe kubva muongororo yakaitwa neZimbabwe Council of Churches.
Ongororo iyi yaibata mapazi akawanda eraramo yedu isusu vanhu, kungava kumakereke, kungava kunyaya dzebusiness, kungava kunyaya dzehurumende. Saka chakuitika ndechekuti kwakuda kufamba neongororo iyi tichipinda nayo mumapazi iwawo, tichienda nayo kudzikereke, tichienda nayo kumabhizinesi, tichienda nayo kuhurumende kuti tinge tichivatsanangurira kuti ndo zvakabuda muongororo. Asi kumakereke ndinofara kuti veZimbabwe Council of Churches vakatanga kutora matanho ekuti vachibatsirana andingati mamembers avo kuti pachitanga kuvandudzwa nzira dzavanobata nadzo vanhu vakaremara kumakereke. Asi havasivo vega vakabatwa nemujenya uyu wekusarura. Pane vakawanda vari mujenya umomo vatiri kuti dai vanga vawanawo pfupiso yezvakabuda muongororo umu vaonewo kuti navo vangatanga kuzvivandudza sei.
Pane chatichaitwa here pamusoro pezvakabuda muongororo iyi?
Ongororo iyi yakanyanya kuburitsa nyaya dzekuti vanhu vakaremara munharaunda dzavari havasi kuwana mikana yakaenzana, mungava mukuwanikwa kwemabasa kana kudzikereke kana panyaya dzefundo. Nekuda kwekuremara kune kakusarudzwa nekakusabatwa zvakanaka kanoitika munharaunda dzatiri, dzimwe nguva nekuziva, dzimwe nguva nekusaziva. Ndizvo zvikuru zvatingati mukupfupisa ndo zvakabuda muongororo iyi, kuti panoda kuti panga pachienzaniswa vanhu vese zvisinei nekuti makaremara here kana kuti hamuna.
Saka danho ringatorwa apa sokuona kwenyu ringaita seripi vakuchera? Uye watinotarisira kuti agadzirise zvinhu izvi ndiani? Makereke here, ihurumende? Ndiani anogona kuva anoona kuti izvi zvaitwa?
Danho iri rinotoda mushandira pamwe, muonera pamwe, mubatira pamwe, chuma chomusukuru. Nekuti munhu wese ane mutsinzikete wake. Hurumende ine zvainotarisirwawo kuti iite kuburikidza nekugadzira mitemo nemapolicies angangoita kuti vanhu vabatsirikane. Zvakadaro makanzuruwo tinovatarisirawo kuti anga achiumba mitemo nemapolicies vemakereke. Tinotarisirawo kuti maridzo dzavo dzinge dziri maridzo dzisiri dzekunyomba, dziri maridzo dzinenge dziri dzokukurudzira nedzekutsanangurira vatendi. Nyaya iye vanhu vakaremara nenzira kwayo. Vanhu zvavo tine zvatinotarisira kuti vaite mukuremekedzawo vanhu vakaremara. Saka tingangoti idanho rinoda kuti munhu wese anga achibatira pamwe, anga achionawo pake pekubata. Vemabhizimisi tinotarisirawo kuti vange vachibatawo nekokoko, vachipawo vanhu vakaremara mabasa kuti vange vachiratidzawo zvinhu zvavanenge vachikwanisa kuita. Saka tingati chirongwa chekuti munhu wese anga achibatira pamwe.
Avo vange vari vanoshanda vakazvimirira uye vachirarama nehurema vamasimba kuchera vari parunhare nestudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu makumi matatu 60 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe neumwe 4691. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vave zviuruzana nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana matatu nemaviri 133,302. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mana nezvisere zvine mazana matanhatu negumi 3,408,610. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana matanhatu ane makumi matanhatu nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe ane makumi mana nevapfumbamwe 2,669,749. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday mune nyaya inoti pane kurwisana pakati pevatsigiri veMDC Alliance muBulawayo zvichitevera danho rakatorwa nevechidiki rekuda kubvisa pachigaro mutevedzeri wameya vaMudlandu Mwiwe nakanzura weward 5 vaFelix Maka vachipomera vaviri ava mhosva yekutadza kumirira mawadhi avo zvakanaka. MuNewsday makare vamwe vakuru vezvikoro kwaMutasa kumaNikaland vanonzi vakamanikidzwa pakupera kwesvondo kudzidziswa zvinodiwa nezanupf zvinova zvakashatirisa vamwe vadzidzisi vanoti hazvisi pamutemo. Mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti izvi zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Mukuru wezvekufambiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa Mugwadi vanoti hapana chakaipa mukudzidzisa vadzidzisi zvinotarisirwa nezanupf. Zimlive.com rinoti vakomana vaviri vechikoro vakanga vachichiwira mugomba guru kuCowdery Park kuBulawayo vakafira mugomba iri rakanga rakacherwa kuchengeta mafuta edzimotikari asi rikasiyiwa risina kufushirwa kwemakore mazhinji. Nzvimbo iyi inonzi yaida kuvakwa navaObed Mupofu sechiteshi chepeturo. Ave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndiri ndiri kuno kwanyashanu kubhowera uko kwambijo ndiri kuda kutaura pamusoro kwati wafenenga kana kuti fenenga wokuti kwai ndokumbira ruregerero. Ini mwana wangu akafa iye zvino ndinotambura ndichitengesa ndichidii nepamusaka pokuti ndiye akarova mwana wangu akafa. Ruregerero rwaanokumbira ndehwei? Mwana wangu unodzoka? Aituma vanhu kuti aurayi vana vavamwe. Mwana wangu uchadzoka here kana akumbira ruregerero? Ngaasakumbira ruregerero vana, mwana wangu asingadzoki. Ndoda kuti mwana wangu waakarova vakafa dzoke. Ndiri kuno kwanyashanu ndakamumirira.
Akadi vashamarari vestudio 7 vana mukomatano nokawande apo. Ini zvangoda kutenda hurumende yedu pamutemo uyu munyuwani uyu wekuti vana baba tikwanise kutoresa vana mabirth certificate. Zvakanaka chose, tinozvidaira sana baba, tinova kufara.
Makadiko vashamarari vestudio 7, makadini vateereri mose ari kutaura ndimanjenjenje ndiri pajobek. Ndoda kungotaurawo pamusoro pezviri kuitika muzimbabwe. Zviri kutirwadza, vedu we tarwadziwa, tarwadziwa zveshuwa. Hazvinaki kugara takapotera kuda kuchitiza nyika yako. Vana vamunangagwa demambo ndinzirawo tsitsi. Hazvinaki kushemiwa nemine munhu wese. Ende rine manyanga ari putirwi zvizhinji zvaakufumuka iye zvinezvi. Tichazviona zvedu, tinobatana pamaelections. Tinobatana chete pana 2023. Tinongoti mukomana ngaapinde chatambura. Mukomana ngaachimbopindawo ane njere dziri shapushapu dzechidiki ane ramangwana. Imi hamuchina ramangwana imi, tatenda hangu.
Maoveterans ngaagare mujere, because havana njere. Njere ishoma dzamaovet. Isusu tiri kuti chamisa ngaapinde, ngaangene jena chamisa. Ndozvatiri kutaura isusu vana vezimbabwe vechidiki. Haikona zvokuti kwai takagwa hondo. Hondo yacho makagwa mukabudisei, zvamava kungotorwa navanhu vezanupiefu muchingosungwa zvisina kana neplani. Shapushapu Zimbabwe haidi kutungamirirwa nevanhu vasina kuenda kuchikoro. Munangagwa hara kusarudzwa nevanhu, akazvigadzika ega, because vakaita kuruu yekuti hatibvisei Mugabe iwo chitiza uende kusouth Africa unogara. Akaguya akangozvitsveta, haana kuvhoterwa, akangozvigadzika. Ndosaka achiita zvinhu zvakaora. Magati acho asi kuzara here Eropa.
Mubvunzo wangu kwaunana vamugwada ava ndewokuti, ko muri kuda kuvhoterwa 2023 apo muri kuzhamba muchichema kuti nyika iri kuramba kuita zvakanaka nekuti takatenderwa masankeni. Kusvika 2023 izvo zvinenge zvabviswa here zvirangu, kana kuti kana zvichida kubviswa tinomborega ikukuvhoterai tise vasina masankisheni kuti nyika yacho ifambe, nekuti imi mune masankisheni. Saka nyika haigoni kuti ifambe. Saka tombokumiraika kukuvhoterai, tovhotera vasina zvirango kuti nyika ifambire mberi. Nekuti pazvirango zvacho muri kutaura mastatement maviri. Muri kuti nekuti takatira minda nerimwe rutivi muri kuti EMDs Alliance yakanokumbira masankisheni, asi ndinoona zvekuti pamwe masankisheni MGC yakatozotanga kutokwikwidza masankisheni atovepo nechekudhara. Handizivi kuti mungava jekesa here ipapo, kana pane anokwanisa kundijekeserawo ipapo. Ndatienda zvangu.
Makadii pastudio 7 apo muri kutaura na T1 paplawayo apa. Nyaya yangu iri kuuya kune avo maanozviti maovhiti avo. Maovhiti avo nyaya yavo hainei nezvezimbabwe kana nezvevana vezimbabwe, inyaya dzavo idzo dzavanofanira kugadzirisa vega. Zvekusungana kandokudi izvo handezvavo, vanofanira kutokohwa pavakarima ndozvavakarima izvozvo. Vachitaura kuti munyika muno hamutongwi nevamwe vanhu vasiri maovheti, vari kutonga ndokutonga kwacho ikoko. Ndozvavanoda, ndozvavakarwira kuti vagozoita vachitonga vega. Vari kutonga ndokutonga kwacho, regai vatonge vachienda mberi. Takavabatsira vachitishandisa pavakabvisa kupu munangagwa. Vakationa sekuti tinopenga, vakati MDC inopenga. Iko zvino haakupenga ndiani? Vari kurwira, havasi kurwira Zimbabwe, vari kurwira nyaya dzavo. Havadzisi kurwira nyaya yekodzero dzeZimbabwe. So sei vakaderwa? Ndavarwe, ndavarwani.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi 11 mbudzi izuva rokucherechedza vakarwa muhondo, vapenyu nevakafa. Zuva iri rakatanga richizivikanwa seArmistice Day kubva musi wa 11 mbudzi 1919 gore rekutanga kubva zvapera kurwisana kwehondo yekutanga ye World War 1 mugore ra 1938 Congress yeAmerica yakadzika mutemo wekuti gore roga roga 11 mbudzi richava zuva rekuzorora kana kuti federal holiday muna 1954 vaimbo vamutungamiri weAmerica President Dwight Eisenhower vakachinja zviri pamutemo zita rezuva iri kubva pana Armistice Day kuenda paVeterans Day. Great Britain, France, Australia neCanada dzinocherechedzawo zuva iri asi vachishandisa mazita akasiyana. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reMinnesota vaDavid Siampondo vanoti zuva iri rakakosha munyika dzose naizvozvo rinofanirwa kuremekedzwa zvikuru.
Zuva reVeterans Day cherechedzo weavo vakatirwira kana kuti vanoramba vachichengetedza runyararo mukati menyika inoyi kubva kune vanenge vachida kuipamba, uye kwandiri nini zvinoreva zvakawanda. One sacrifice kana tukuzvipira kunoitwa nevana vemunyika munomu kana kuti vedzimwe nyika kuchengetedza nyika dzavo uye nerunyararo.
Rakakosha sei zuva ranhasi?
Zuva ranhasi rakakosha nekuti rinounza kudzikama mukati imenyika uye mukufunga kwevanhu, kana kuti munozati tine zvakawanda zvatinenge tichityira kuti tinokwanisa kupambwa kana kuti tinokwaniswa kuatakwa kana kuti avanoti materrorist attacks aya, asi kana tine vanhu vakazvipira kuchengetedza nyika nerunyararo, zvinhu zvinounza kugadzikana mukati mepfungwa dzevanhu uye kugadzikana mukati menyika. And ndinoona zviri chinhu chakakosha, and ini zvinondikosherawo zvikuru pakuti ndinenge ndichinzwisisa kuti aiwa ndakachengetedzeka.
Chingadzidzwa nedzimwe nyika pamusoro pezuva ranhasi iri nemacherechedzero arinoitwa muno muAmerica mungati chii?
Pane zvakawanda zvandinoona inini nyika zhinji yadzingadzidza pakati pezuva ranhasi. Mukatarisa even kwedu kuZimbabwe tinotori cherechedzawo zuva iri Heroes and Defence Forces Day, asi kukosha mukoshesero warinoitwa munomu wasiyana nezvatinoona kumba, nekuti ruremekedzo rwavanopiwa vanhu ava vakarwira rusununguko rweAmerica harusungori ruremekedzo rwezita basi, asi ruremekedzo runotoenda even mukurarama kwavo nekuchengetedzwa kwavanenge vachiita nenyika inoyi. Saka ndinoona kuti dzimwe nyika dzingadzidza zvikuru sei mukubata zvakanaka vakarwira rusununguko rwenyika dzavo idzodzo, kuti vasange vachivambunyikidza kana kuti vasange vachivasiyirira vachitambura sezvatinoona munyika dzakawanda.
Inini muchari cherechedza sei zuva ranhasi?
Ndichabuda nekunonotandarawo neshamwari dzangu kunenge kuine kugochawo kwatinenge tichiita takafara tichitambawo mumhanzi yatinenge tiinayo. Kune kachando hako but handione zvichitidzivisa kuti tinge tichinonosangana neshamwari kuti tiwane tichifarawo muzuva ranhasi.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reMinnesota David Siampondo vari parunhare kuDuluth mudunhu reMinnesota neStudio 7.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite, tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC-band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu yeWWW.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti manyepo ekuchorwa kwekodzero dzevanhu kwakanangana nekusvibisa zita renyika. Kanzuru nevamwe vanorarama nekutengesa kumaruva ekuchecheche kumanikaland vari kunetserana nzvimbo dzemisika. Nhasi America inocherechedza zuva reVeterans Day. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.